Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 25/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mabhara nemukuru wehurumende oramba nyaya yeuori iri kunzi iri kuitwa pakutorwa kwemagwaro ekufambisa nemamwe. Vashandi vehurumende vanoti vakamirira kunzwa kubva kuInternational Labour Organization yemuZimbabwe nezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo. Asi gurukota idzvare zvevashandi rinoti rakagadzirira kuita hurukuro navo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Registrar General va Clemens Masango vanoti havasi kufara kuti commission inona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission yave kutora divi nekuvashora nevashandi vebazi ravo pamwe nekuvapomera uori isati yambonzwa divi ravo apo commission iyi iri kufamba ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuwaniswa magwaro ekuzvarwa zvitupa magwaro ekufambisa nemamwe. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vamasango vatiwo zvimwe zviri kutaurwa zvave kutochichidzira vashandi vebazi ravo, uye vati vanoona sekuti pachinzvimbo chekuongorora zvizere nyaya iyi, commission iyi yave kutovaroverera pachipianiso asi isati yave neumbowo hwekuti chii chiri kuitika.
As a result, I am questioning even the objectivity of the commission and whether your findings.
Nekuda kwezviri kuitika zvinonetsa kuti titambire zvichabuda muongororo yenyu, nekuti makatanga nyaya yenyu muine chinangwa chekupombera mahofisi edu mhosva. Saka na zviri izvo zvamuri kuda ngatiite izvozvo.
Vamasango avo vauya nemunyori mubazi rezvemukati menyika vaAaron Nepera vaudza komisheni kuti vanogona kuramba kushanda nayo kana ikada kupindira zvakanyanya mumashandiro ebazi ravo. Asi sachigaro wekomisheni iyi vaElasto Mugwadi vavimbisa vamasango kuti vachaita basa ravo nemazvo, uye zviri pachenawo kuti bazi ravo rinodawo zvikwanisiro kuti rikwanise kuita basa raro zvakanaka.
Hatitori divi, tinoda kuti tione kuti zvichemo zvevanhu zvavari kutipa zvacho zvingagadziriswa sei kuti vawane magwaro iwaya atiri kuti atakatarirana nawaya vasinganyanyi kushupika pasina kufamba nzvimbo dzakarebesesa. Uyezve kana tichitaura kuti vari kutipa humbo kuti vanotadza kubatwa zvakanaka mumaofisi, hatisiri kunyepa, zvese zviri pamarecords. Nokuti zvatiri kuita ongorori yedi iri kutapwa nemishina, zviri kurekodwa zvese. Anenge aine zvaanofunga kuti aiwa zvakabikwa necommission tinomuvhurira.
Vamasango vati nyaya yekushomika kwemapasipoti munyika inyaya iri pachena, uye inyaya yavagara vachitaura musi nenguva ivo pamwe negurukota rezvemukati menyika. Vamugwadi vati chirongwa chavo icho chave nemwedzi yakati kuti chasvika pachinhano chekupedzisira vasati vanyora gwaro iro vachatura kuparamende.
Takukokorodza zvese zvatakasangana nazvo patakange tichiita ongororo idzi kumaprovinces ese. Saka zvimwe zvinoda kuti zvijekeswe kunyanyanya kuti mutemo wakamira sei, zviri kuitwa izvi anoti mapolicies avo zvakamira sei zvichitarira nemutemo. Mapolicies haasiri kugura mutemo here uripo, ndo zvatiri kuda kuti tinzwisise, uye kuti tizive kuti mastakeholders edu iwaya anoziva here chatinoti human rights based service.
Zvichakadai vanhepera pamwe navamasango vaudza komisheni kuti vachapindura mibvunzo yavapiwa mukupera kwesvondo. Ongororo yakaitwa neZimbabwe Human Rights Commission inoratidza kuti vanhu vakawanda mune dzimwe nzvimbo munyika vari kunetseka kuwana magwaro anosanganisira ekuzvarwa nekufambisa. Commission iyi inoti chinangwa cheongororo yayo ndechekugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu mukuwana magwaro aya. Ukuwo vamasango vanoti bazi ravo riri kuedza pese parinogona kuvhura mahofisi munzvimbo dzese kuti vanhu vasafambe nzvimbo dzakareba kunotora magwaro avanoda. Vanhu vanodarika 300 ezviuru vanonzi vachiri vakamirira magwaro ekufambisa sezvo hofisi ichiti haina mari yekunze yekutenga zvimwe zvinodiwa zvakaita semishina yaka wanda uye bepa rinoshandiswa. Vakawanda vataura nestudio 7 vanoti vanofumobata jongwe muromo kuenda kumahofisa registrar general kunotsvaka magwaro ekufambisa, uye vamwe vavo vanoti kune chikiribidi chakawanda chinoitwa kuti munhu awane gwaro iri. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti richiri rakangomirira kunzwa kubva kubazi reInternational Labour Organization remuZimbabwe nezvetsamba yarakanyora richiti sangano iri ripindire pagakava ravo nehurumende rakonzerwa nekusawirirana panyaya dzemari dzemihoro nekodzero dzevashandi. Vashandi vanoti nyaya yekurambidzwa kuratidzira iri kuvashungurudza zvakanyanya, uye vakawanda vavo vachiri kuramwa mabasa kunyange hazvo hurumende yakavapa mari dzemabhonus svondo rapera. Idzo vanoti hadzisi kukwana zvachose. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga.
Kubva musi twatazama kuratidzira tikatumirwa mapurisa akatirambidza kuti pinde nepetition yedu, hatina kuzende pamboita eni zvimwe zvinhu zvakazoitika maererano nenhaurirano. Saka inongovavo ozizi haiziviwe haiziviwe.
Pane zvamuri kuitawo here kuedza kuti munge muchikwanisa kuti mutaurirane? Muri kutaurawo here nevamwe vekunzi vakaita sana Eloa?
Takanyorera svondo rapera kuhofisi yeInternational Labour Organization yomuno muZimbabwe tichivazivisawo nezvatiri kusangana nazvo maererano nokumbunyikidzwa kwekodzero dzedu sevashandi zvisinge zvichipesana nemagwaro aripo eInternational Labour Organization anotarisirwa kutevedzerwa nenyika dzose dzinosangana muInternational Labour Organization. Saka takatongomirirawo kuti kuda ivo vachawanawo nzira dzokuti tidzokedzane tiwane mataurirano yatingaita.
Pane gurukota idzva rinoona nezvevashandi, mati makwanisa kutaura naro here?
Takavanyorera zveaeloes takatozviita vasati vavapo, asi takavanyorerawo tsamba iro svondo rapfuura iri tichikumbira kuti tisangane navo tizivane, nokuti kuda patingasangana ipapo taikwanisa kuzoona kuti tingatipare zvitsva here zvavari kuuya nazvo segurukutadzva.
Munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukuta idzva rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, avo vati vakagadzirira kusangana nevashandi svondo rino.
Zvinhu zvinogadzirisika chete kana vatungamiriri vakanzwisisa mitemo inofanira kutevedzerwa pabasa ravanenge vari kuita. Vakatevedzera mitemo iyoyo, vanhu vakanzwisisa zvakare kuti kutaurirana muchinzwana, umwe akagara apo umwe akagara apo, ndicho chinoita kuti vanhu vawane masolutions. Masolutions haabvi kuhurumende chete, masolutions anowanikwa vanhu vachiita collective bargaining, collective negotiation, vachinzwisisana. Kazhinji muZimbabwe tinoita problem yekuti tinoita talk past each other, umwe achienda nedivi rake umwe achienda nedivi rake. Saka ini chandiri kukurudzira ndechekuti ngative negenuine discussion pamapoka akasiyana-siyana kuitira kuti tinzwisisane, and ngatiapproachei nyaya idzi tine pfungwa dzokuti toda kuwana solution. Kana tika dzi approach atine nyaya dzekuti ndoda kunobvongodza muto, hakuna chinofamba, nyika yedu inoramba ichidzokera kumashure pane kuti tiende mberi. Tinofanira kutarisa situation atinayo muekonomi medu kuti yakamira sei, towana understanding kubva ipapo tichienda mberi. Tinofanira kutarisa sincerity iri kubva kubato nebato revanhu vari kusangana. Tinofanira kuti tisaenda pakunotaurirana takaviga mupinyu kumashure.
Manga masumo here kuti ivo vashandi ava vanenge vakaenda kuhelo office yavo iri muZimbabwe vachiti vanenge vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo, havasi kubvumidzwa kuratidzira, vachida kuti ILO itaure nehurumende kuti mukwanise kutaurirana?
Chii chinokona kuti isu maZimbabweans tigare pasi tinzwisisane, tine all the necessary arrangements dzekuti vashandi nehurumende vagare pasi titaurirane? And that's what I want. This is what I'm going to push for as the government minister responsible for labor, kuitira kuti Zimbabwe iite chinhu chimwe, so that as we go out there we go and present a single front as Zimbabwe.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Mutengo wehupfu huri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mushure mekunge gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vabvisa mari yanga ichibhadharwa nehurumende kuti chibage chinotengeswa kuGMB chinge chakaderera mutengo. VaNcube vakazivisa nezvedanho iri pavakaparura urongwa hwavo hwekushandiswa kwemari yegore rinouya kana kuti budget. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza tikavabvunza kuti zvinhu zvamira sei panyaya yemutengo.
Tinoda kuite musangano wemamillers yese, nekuti dzese tichaita musangano wechimbi chimbi mazuva semasema anotevera. Tinyatsoziya kuti izvi zvinorei. Mushure mekunge taita musangano wepartnat tikwanise kuti tinge tichitaura kuti zvinorei parizvo.
Ko, zvatiri kunzwa kuti upfu hwacho hwatokwira kare?
Tisingazivi kuti muzvitoro, nekuti zvitoro nesu takasiyana. Isusu tinogara upfu hatisati takwidza.
Makambogara pasi here nehurumende muchitaura nyaya?
Ndofunga munoyeuka kuti zvakaitwa sondorapira ndopakaitwa musangano uyu. Ndopakatangwa negurukota rezve upfumi pamwe chete nemari Profesa Kini vachiti vachabvisa mafazidiro. Saka tanga tisati tawana mukana kutitaurira, asi misangano nehurumende tagara tichiita misangano navo, takatokumbira kuti sondorori tichange tichimhanyamhanya tichitaura nehurumende kuti tionesane kuti zvakamira sei.
Imi seGrain Millers Association of Zimbabwe munodyidzana sei neGMB?
Kudyidzana kwetu neGMB ndekwekuti isu GMB inozati ndodura, idura iri nyika. Saka ndo vanotenga chibage, vatenga chibage kuvarimi. Izvo ozotitengesera isusu nemutengo wakati dzikire emasabhudhizi anga achitaura, tanga achitaura aya aakuda kuti abviswe. Izvoitirwa kuti mitengo yehupfu nezvimwe zvakadaro isakwire muzvitoro.
Mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza vari parunare muHarare. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu akanangana nekuchengetedza kodzero dzemadzimai nevasikana, zvikuru kubva kunyaya dzemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Urongwa hunoitwa gore roga roga kutanga musi wa25 mbudzi kusvika musi wa10 zveta, apo panobva patangawo kucherechedzwa zuva rekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day. Urongwa hwekudzivirira mhirizhonga kumadzimai uhu hwakatanga muna 1991 uye hwakatangwa nesangano remadzimai reWomen's Global Leadership Institute. Dingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekubatwa chibharo kwemadzimai nevanasikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mabilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata amai Ronica Mumbire, vanova sachigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe.
Women's Coalition ine zvakawanda zvairi kuita. Semazira munoita Women's Coalition ine maorganizations yoita maindividuals. Saka as a collective through my different organizations kune zvakawanda zviri kuitika zvakabatana neawareness inechekuita negender based violence. Tine members akawanda ari muWomen's Coalition vakakwanisa kuwana kutsigirwa pamusoro pezvine chekuita neSpotlight Initiative inoshanda toropodza gender based violence. Saka zvose izvozvo zvinenge zvichiitika panguva iyoyi. As a collective Women's Coalition tichaita marali mumaprovinsi akasiyana-siyana. Kuno kuHarare tichatanga kuita musi wa 30 November. Musi wa 7 December tinoenda kuBulawayo. Tinomacha tichidenounza gender based violence. Saka zvakawanda kuenda pamaradio tichitaura nezvazvo. Mumanewspaper tiri kuburitswawo tichitaura nezvazvo. Saka munhu wese ane shoko rakanangana nekudenounza gender based violence panguva iyoyi.
Kushungurudzwa uku kunenge kuri kurangarirwa panguva iyi ndekwemadzimai chete here kana kuti kunosanganisirwa varume?
Kushungurudzwa uku kunongoreva kushungurudzwa kwakanangana nemadzimai zvese pamwe chete nevarume, asi kazhinji chinoita kuti tizvizonyanya kucherechedza vakadzi ndechekuti kazhinji kacho vakadzi ndo vanowana kushungurudzwa kukanyanya. Kushungurudzwa hongu iyi inonzi gender based violence against women. But mukati mekushanda mabasa kwatinoita kune vamwewo vanhurume vanosangana nekushungurudzwa, asi tinonyanya kunangana nevakadzi nekuti ndivo vanonyanya kushungurudzwa.
Zvii zvamuri kunzwa kubva kumadzimai nyanya zviri kuita kuti vawanikwe vachishungurudzwa panguva iyo ino?
Zvakawanda zviri kuitika mukati mekurarama kwemadzimai zvinosanganisira magariro avakaita zvichiindirana ne zviri kuitika munyika medu nedzimwe dzakatikomberedza dzekuti takangokura tichiudzwa kunzi varume vari pamusoro pemadzimai. Saka mukatarisa magariro iwawo anoita kuti vakadzi vangoramba vachishungurudzwa nekuti kana pakangova masimba ekumeka madhisizheni, masimba ekuita chinhu akange akawandira kune rimwe divi, zvinotoreva kuti rimwe divi rinenge raakushungurudzwa. Kushungurudzwa kuyeke kunenge kuri kwemhando dzakasiyana-siyana, zvichida kumukutoshaiswa kana mari chaiyo chikafu chekudya mumba. Zvichida zvinogona kunge zvichitosvika pakurovana yatinoti physical abuse nezvimwe zvakadero. Saka zvose izvozvo zvinenge zvichikonzera, asi nemagariro atakaitawo nyaya dzine chekuita nekuwana kana kuti ikonomi yedu, zvimwe zvezvinhu zviri kuafektawo futi magariro ari kuita vanhu munzvimbo dzavari kugara. Nokuti munhu wese ari kumhanyira maresources iwawo mashoma ari munyika. Saka zvinhu zvinokonzera kuti mukati mekugarisana mudzimba violence inogona kuitika, mukati mekugarisana nyange kungava kumabasa violence inogona kutowanikwa, mukati mekugarisana nyange mungava munyika macho violence inogona kuwanikwa.
Amai Ronica Mumbire ndisachigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7. Zvichakadaro masangano nemapato ezvematongerwo enyika ari kucherechedza zuva iri anotumira mashoko kuvatori venhau uye anosanganisira Replatform for Youth Development rine urongwa hwekucherechedza mazuva aya kuchipinge, bato rinopikisa reMDC kuburikidza ne bazi raro remadzimai reWomen's Assembly ratumirawo mashoko richiti harisi kufara nenyaya yekuti hurumende haina kusunga mauto aipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai apo vanhu vakaratidzira munandira. Mapurisa panguva iyi akati ainge asina umbowo hwakakwana hwekuferefeta nyaya dzacho. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira vanhu pasi rose kuti vange vachidzidzira nekudzidzisa vamwe nezvekukosha kwekuchengetedzwa kwekodzero dzemadzimai. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mutongi wematare muAmerica ari kutarisirwa kupa mutongo wake nhasi panyaya yekuti aive mushandi wekumuzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House achishanda segweta vaDon McGain vomanikidzwa kuenda kudare recongress kunopa umbo here kana kuti kwete. Panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuda kushandisa mari yehurumende mukumanikidza nyika yeUkraine kuti iferefete vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden, avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Mutongi wedare iri vaKetanji Brown Jackson vedare reUS District Court for the District of Columbia vakavimbisa kuti vanopa mutongo wavo nhasi. Vamwe vanhu kuchamhembe kwenyika yeDRC muguta reBeni vapisa chimwe chivakwa chinoitirwa mitambo yakasiyana-siyana, vachiratidzira kunyunyuta kwavo nekurayiwa kwevanhu vasere nevanofungidzirwa kuti vakapandukira hurumende. Vanhu ava vange vachiti vanoda kuti mauto anochengetedza runyararo munyika iyi eUnited Nations abve munzvimbo mavo nekuti ari kukundikana kuvachengetedza. Nzvimbo iyi yakatarisanawo nedambudziko rechirwere cheEbola. Munyaya dzedu dzezveutano, chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals chiri kutarisirwa chero nguva kuti tinodzokorora zvakare. Vabereki vakawanda vanoti havasi kufara nekuti vana vavo vasingakwanise kunzwa havakwanisi kuwana zvikwanisiro kubva kuhurumende izvo zviri kudhura. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vabereki vakawanda vanoti kuongororwa kwevanhu vane hurema hwekusanzwa kunodhura zvokuti vazhinji vavo havakwanisi kuendesa vana vavo kunana chiremba kuti vanorapwa urwere uhu husati hwakomba. Amai Tsitsi Nhlabati vekumasvingo vanoti mwana wavo uyo ane makore mapfumbamwe anonzwira kure mazwi anotaurwa zvokuti vakashaya mari yokutenga mahearing aids izvo zviri kudzosera kumashure budiriro yeupenyu hwemwana wavo.
Saka nyaya iri kunetsa mwana wangu hanzwe, akarwara ari mudiki tichasati asvitsa mwedzi, tichaenda naye 7 days ndobva amboita kakukunha kaya, tikazama kumadoctors kudii zvese zvikangonzi mwana anonzwira kure nenzeve 1 yekwaright yekwaleft inenge isingatonzwi. Saka ndobva tazama kutsvaga hearing aid, mahearing aids ari kudhura.
Amai Nhlabati vanoti vakavimbiswa nenyanzvi dzeutano kuti mwana wavo aisafanira kuenda kuzvikoro zvinodzidza vana vanorarama neurema nokuti vane chokwadi chekuti mwana aizokwanisa kuita zvakanaka kana katengerwa mahearing aids.
Tikatraya madoctors achindikurudzira kuti kamboenda kuSt Giles achiti mwana akaenda datotsvaga chikoro kuti kuda tingamuendesa. Aiwa mwana mukamuendesa ipapo iye ane potential yokugona kutozotaura since imwe nzeve chitonzwa, nekuti zvimwe zvacho zvadaendesa kumaspeech therapist zvimwe zvinobuda zvimwe hazvibudiwo, zvizhinji hazvibudi. Saka yovaiti pakusabuda kwazvo inyaya yekuti nzeve.
Baba Kizito Chirenje vekumurombedzi kwazvimba vanoti vane dambudziko zvakare remwana wavo uyo akambotengerwa mahearing aids neimwe hama yavo yakambogara miri yemakungwa, asi akadimburwa dimburwa kaviri kose nevamwe vana vaida kuziva kuti chii chaaipfekera munzeve.
Ainzi tidzwe tidzwe nevamwe, saka zvakabva zvaikumbidza kubva zvangu chaya basa zvoimbuka.
Baba Chirenje vanoti hama yavo yakadzoka kumusha nokudaro havachakwanisa kuwana mamwe mahearing aids nokuti anonzi anotengwa nemari yekuAmerica iyo vasingakwanisi kuwana.
But they were referring me to my doctors. Ndisaenda nadoctor wamuna kubekuna kuti Josiah Tongogara ndivainzi kune maspecialist kueducation vaiti yopa tina madoctors, we might need to help but we don't have those doctors.
Sachigaro wekomiti yehutano muparamende Dr. Ruth Labode vanoti bazi reutano harina mari yekutengera mwana wese mahearing aids nokudaro vabereki ava vanofanira kubatsirwa nemadona ayo anopema mari kunze kwenyika. Dr. Labode vanoti hurumende yakaomerwa panguva ino zvokuti iri kutoshayawo mari yokutenga mishonga ine mitengo iri pasi pasi inofanira kubatsira varwere muzvipatara.
Mahearing aids anodhura, pamwana uri kutarisira $1,000. Hurumende iripo iyi vachitadza kupa antibiotic yaka chipa iri kutengwa mu pharmacy ne $10 kuti wanipe pagomo pachipatara. Hurumende hapana zvainogona kuita.
Nyanzvi munyaya yemutauro wemaoko mubazi rehutano, amai Cecilia Nhleya vanoti pane chirongwa chokuti mwana wese anozvarwa atange kuongororwa kana paine hurema hwaanenge ainaho, kuitira kuti vazokwanisa kubatsira vana ava pavanenge vachikura zvinoenderana nekuremara kwavo.
Da kuti wana vese vari kuzvarwa wakwanise kunge vachibva vatariswa kuti anonzwa here kana kuti hanzwi. Tine program yatinoti at risk. Iyo program tichitarisa kuti vana vese vazvarwa anoongororwa kuti ane hurema hwakaita sei. Saka hurema iwo unobvira pakuti wedha uri hurema hwenhengo dzemwiri kana hurema hwemadziso kana wenzeve.
Tsvagurudzo yakaitwa nebazi rehutano inoratidza kuti pavanhu miriyoni imwe chete yevanhu vanorarama nehurema hwakasiyana-siyana, pakaonika kuti vanhu zviuruzana nemakumi maviri vanhu vasinganzwe kana kutaura. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nehutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhu dzemitambo, toenda kune Mekio Kariate achitipa zviri kubva kuCapes United yakatungamira makwikwi aya.
Capes United yakasimbisa utungamiri hwayo mushure mekurova Dynamos 1-0 muNational Sports Stadium neZuro, ndokuramba ine makwikwi maviri pamusoro peFC Platinum iyo yakakunda Chapungu 1-0. Simuraridzi weMagreen Machine Darrington Dodo anoti pane zvakawanda zvinokwanisa kuitika mumitambo miviri yasara nengezi Platinum Stars neFC Platinum, izvo zvinogona kuvatadzisa kutora mukombe kuru uyu. Mutambo neDynamos wakaunganidza chaunga chaityisa, asi hauna kunyanyonakidza sezvaitarisirwa, uyezve Capes United haina kunyatsoratidza kuti sei iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri. Asi Dodo anoti vacharamba vachiedza nepese pavanogona kuti vanhonge mapoints munzira kuti vadzikise chishuviro chavo chekutora mukombe uyu, uyezve nekumirira nyika makundano eCup Champions League egore rinotevera. Kunyazvo vakarohwa muHarare Derby, murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya akafadzwa nematambiro evatambi vake vechidiki, achiwedzera iye kuti maroto avo achiri ekuti vapedze vari pazvikwata zvina zvitange zviri pamusoro-soro panopera mwaka wenhabvu. Pari zvino Dimbare ere pachinhano chechinomwe nepoint imwe chete pasi pengezi Platinum Stars neHighlanders iyo yakarova Manika Diamonds 1-0 nechibodzwa chakakandwa na Prince Dube. Mimwe mitambo yePSL yaiveko yakapera seizvi: Blue Chiefs 3 Chicken Inn 1, Wange 2 Herentals 3, Mushowani 0 Terone 2, Highlanders 1 Manika Diamonds 0, Black Rhinos 0 Ngezi Platinum Stars 0. Kwatambwa mitambo makumi matatu nemiviri, zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: Capes United 58 points, FC Platinum 56 points, Chicken Inn 53 points, ZPC Kariba 46 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Harare City 37 points, Yada 35 points, Wange 33 points, Mushowani 30 points. Zvichakadaro, chikwata chekwamutare cheTenants chabudirira kupinda muKasu Laga Premier Soccer League mushure mekurova Ruwa 2-0, ndokubatana neHwahwa Blue City neCranbourne Bullets idzo dzakapinda muPSL kare.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanganwi kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu kusanganisira hupfu nemafuta ekufambisa dzimotokari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasese anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kilohedza mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tombotarisa musoro enhau zvakare. Vashandi vehurumende voenda kuILO vachida kuti ipindire munyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.